kutemerwa nemotokari dzemasoja dzemacio dzemapurisa ehomicide dzisina manumber plate. Vamwe vanorara pagedhi pamba pangu vachitumira madroni kuti vauya kuzoongorora pandogara takarara nekutinyikidzira. Hurumende yezimbabwe yakadisa muchikwatisa chevanhu yavanopa zita rekuti ma-anti-state or enemies of the state, kureva kuti vanoti tisu tiri vavengi vehurumende iri kutonga.
Mane nguva yakadii muchisangana nedambudziko iri?
Dambudziko iri harina kutanga nhasi. Tirane makobore riripo. Tinosangana nekushungurudzwa nehurumende yezimbabwe. Pa2016 kusvika izvezvi tinosangana nematambudziko aya mazuva ese. Mugore ra2018 musi wa20 October ndakatorwa nemasoja anochengeta vachiwenga vakandishungurudza kwemahawa matatu kumusha kwedu kuedza kwatakanga tasangana nemhaka yekuti ine ndinenge ndichitaura kuti maitiro evanhu vari kutungamira nyika hana kunaka. Havafanirwi kunge vachiuraya vanhu musi wa12 June gore ra2019 tichibva kusouth Africa. Vakanditevera kubva pabhodha vakandikanganisa mumugwagwa ndikashayiwa control ndemota yandaidhraivha ikabheuka akashayika mudzimai wangu Joyce Chiwenga. Gore rakapera musi wa14 July ndakasangana zvakare neaccident nenjodzi yechipiri ndichityaira motokari yangu ndichibva muHarare ndichienda kuBulawayo. Ndaitotiza hurumende yakanga yane mazuva 10 ichindironda nekunditsvaga nekutitandanisa muHarare. Pakabva vanhu vatatu futi ipapo hurumende yezimbabwe inenge ichingonditsvaga nekundironda nekundishungurudza.
Makamhangara here nyaya idzi kumapurisa uye mune rubatsiro rwamakawana here kubva kumapurisa?
Mapurisa emuzimbabwe haachengetedze upenyu hwavanhu. Takamhangara kakawanda kushungurudzwa kwedu. Kwatiri isusu mapurisa nemasoja ndivo vamwe vevanhu vari kutishungurudza vanoda kutiuraya. Saka kumamhangara kwavari kumhangara kumunhabvo kurova kuti ndihakurova hapana chaunobatsirwa nacho.
Saka iye zvino muri kupi kwamunofunga kuti makachengetedzeka?
Munhu akapinda mumwena achitiza anoda kumubata akataura here kuti mwena waari ndeupi? Hurumende inotsvaga kuzouraya, saka handingakudzei kuti ndiikupi.
Saka maane nguva yakadii mabuda muzimbabwe?
Ndigone kukupindurai mukoma joka. Ndikakupindurai mubvunzo iwoyo ndinenge ndakujupadhaiza upenyu hwako. Asi handisi muzimbabwe kutaura kunoku, ndozvandingakukudza.